mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 2/10/2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inozivisa mari yekunyora bvunzo kana kuti examination fees dzichabhadharwa nevana vechikoro gore rino. Sangano reElection Resource Center rinoti hapana chinokonesa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvivhote zviri kwavanogara kana hurumende ichida. Family Early Warning Systems Network inoyambira kuti Zimbabwe inogona kupererwa nezvekudya gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Inoona nezvebvunzo yeZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC yakazivisa nezuro mari ichabhadharwa nevadzidzi kuti vanyore bvunzo kana kuti examinations fees gore rino. ZIMSEC inoti mwana wegrade 7 achabhadhariswa gumi remadhora ekuAmerica kuti anyore bvunzo gore rino ra2022, ukuwo hurumende ichimubhadharira madhora ekuAmerica gumi nemaviri. Vanonyora o level vanonzi vabhadhare madhora ekuAmerica gumi nerimwe kana kuti US $11 pa subject imwe chete, hurumende ichimubhadharira madhora ekuAmerica gumi nematatu. Vanonyora advanced level vachabhadhariswa madhora ekuAmerica makumi maviri nemaviri pa subject kana kuti US $22, hurumende ichibhadhara madhora ekuAmerica makumi maviri nematanhatu, US $26 per subject imwe chete. Hurumende inoti hazvibvumidzwi kuti vabereki vabhadhare mari iyi pazvikoro vachishandisa madhora ekuAmerica, asi kubhadhara panzvimbo dzehurumende dziri padyo navo vachishandisa madhora emuZimbabwe. Izvi zvinoreva kuti madhora eZimbabwe anofanirwa kubhadharwa anenge achienderana nemutengo wedhora rekuAmerica pamazuva ari pakati paJuly 22 naJuly 29, 2022, anova mazuva anofanirwa kubhadharwa mari iyi. Mutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vanoti zvaitwa nehurumende izvi zvichaona vana vazhinji vachitadza kunyora bvunzo sezvo mari inodiwa yakawandisa. Vanoti vana vevarairidzi vachatadzawo kunyora bvunzo sezvo varairidzi vasina zvavari kuwana kubva kumihoro yavo.
Varairidzi mumativi mana enyika vataridza kuvhunduka pavawana gwaro rinotaridza kuti ZIMSEC yapega maexam fees in US dollars. Tinozvishaya kuti hurumende yedu inova iyo inotipa isusu sevarairidzi maRTGS inotarisira kuti tibhadharirewo vedu vana sei nemaUS dollars isusu tisingaawani.
Varairidzi vamataura navo vanoti pamusoro penyaya iyi.
Varairidzi vakawanda vataridza kuchema kukuru vachiona kuti izvi zvingatoreva kuti vana vevarairidzi vakuzotadza kuenda kuchikoro. Vasiri vana vevarairidzi voga, asi majority yemacitizens vari kukonewa kubatanidza maUS dollars anotsvakiwa kuti munhu ararame. Fees dzinobhadharwa in US dollars muzvikoro zvakawanda, zvinova izvo zvinoremera varairidzi vakawanda kuti varambe vana vavo vari muzvikoro zvine dzidzo yepamusoro. Zvino kana maexam fee mari yokunyora bvunzo yakuuyawo iri maUS dollars, kurema kuya kwava kuzonyanya.
Upenyu hwevarairidzi hwakamira sei chaizvo?
Tichitaura kudai tiri kuwana nhau kunzvimbo dzakasiyana siyana. Varairidzi vamwe vanozvisungirira, vamwe vanokolapsa nezvirwere zvakaita sema BP zvinoenderana nana stress. Nenyaya yekuti upenyu waomera varairidzi kuti vana vadye, kuti vana vaende kuchikoro, uyezve nezvimwe zvese zvinotarisirwa pambereki wega wega mumuri uyezve nemunharaunda. So mafizi aya haana kugamuchirwa nemufaro nevarairidzi. Mafizi aya aunza kuchema kwakawanda kuvadzidzisi vakawanda.
Muzvare munoda wafa, saka imi sevarairidzi moita sei nenyaya iyi? Munoti kuhurumende?
Tinotarisira kuti hurumende dei yaita revise stance iyi yekuti mafizi abhadharwe nema US dollars, nekuti vana vakawanda vachazowanikwa vachikonewa kuregister. Ndipo patichazoona manumbers evana vanonyora bvunzo dzegrade 7 dzeform 4 nea level dzichiderera zvichitariswa nemakore adarika. Chikonzero chiri kuti US dollar ariwanikwi.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa munoda wafa, vari parunhare kucholocho neStudio 7. Shandi mukuru anoona nezvezvirongwa musangano rinoona nezvesarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vanoti kana vatungamiri vezvematongerwo enyika vachida kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote musarudzo dzegore rinouya zviri kunyika kwazvigere, havaoni paine chinokonesa. Izvi zvinotevera mashoko emutauriri weparamende vaJacob Mdenda ekuti bumbiro remutemo yenyika rinofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti ribvumidze vari kunze kuvhota vari kwavanenge vari. VaMudenda vakati chikamu chebumbiro remutemo chinobata sarudzo cheElectoral Act chinofanirwa kuvandudzwa chojekesa zvinofanirwa kuitwa kuti vari kunze vanyorese kuvhota uye kuti vakwanise kuvhota musarudzo. Nyaya yekuti vanhu vavhote vari kunyika dzavagere yagara ine mutauro, vamwe muhurumende nemubato riri kutonga reZANU-PF vachiti izvi zvinokwanisa kuzoitwa chete kana zvirango zvakatemerwa vamwe muhurumende nemuZANU-PF zvabviswa kuitira kuti vakwanisewo kufamba vachitsvaga rutsigiro. VaBobosibunu vanoti sezvo vaMudenda pachavo vakataura mashoko aya, zvasarira kuparamende kuti idzike mutemo kuitira kuti vanoita basa vatange kushanda. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinotenda nemubvunzo uyu, ende tinotenda zvakare kuti mutauriri weparamende Speaker of Parliament vaJacob Mdenda vakataura nezvenyaya diaspora vote, kufota kwevanhu vari kugara kunze kwenyika, kuti chinhu chavanoda kuti chingangodaro chichizoiswa zvekare. Tinotenda kuti parliamendi yaakusvika pakubvumirana, nekuti dariri kukoti makore apfuura rakatotaura kuti parliamendi ndoine basa rokugadzira mutemo kuti vanhu havakwanise kuvhota. Saka kana vachinge vatozvitaura, chinhu chatakutotarisira kubva kwavari. Chatingade kukumikidza kwavari ndechekuti vachitarisa mwaka watasarwa nawo kubva pari zvino kusvika nguva yatingati inotenderwa mitemo kuti inge ichizoiswa ichikwanisa kushandiswa kusarudzo dzegore ra2023. Saka tinoti tine mukana mushoma shoma, tinovakurudzira chaizvo kuti vakwanise kufambisa nyaya idzi nekukasika, nekuti kana vakati vatenderana nediaspora vote kureva kuti kune zvichaitwa atingati mapublic hearings kuenda kunokokedzwa nekunotsvakurudza kubva kuvanhu pfungwa dzevanhu nzvimbo dzakasiyana siyana. Paramendi komiti yodzoka yogara pasi yonyora zvekare ripoti, yodzoka yopresenta ripoti yokuparamendi kana zvichinge zvazotambirwa zvofamba zvakadaro. Saka tinoona kuti nguva yatinayo inogona kuve shoma. Asi zvave kwavariwo sevatungamiriri nevari muparamendi vari kugara muparamendi kuti vange vachikwanisa kushandisa kufambisa basa iroro zvakanaka nenguva yatasarwa nayo.
Zvingada nguva yakakura zvakadii zvivaBobosibunu?
Ndofunga kazhinji vanhu vanoti chinhu chose chikaita kuti vatungamiriri kana kuti chikaita inganzi political will kubva kuvatungamiriri vakave nechishuviro chekuti zvinhu chibude, chinogona kutobuda kana mumwedzi mitatu. Asi nemaonero atinoita mafambisirwo anoitwa basa redu kuparamende yedu kazhinji kacho zvakafanana nani diaspora vote zvinogona kunge zviri zvinhu zvekuti mapati zvematongerwo enyika anogona asingawirirani zvinogona kuita makaka tano kunguva yakareba tikatotadza kuitika kuri rinori pakupera kwaro asi tinoona zvikaro kuti kana vakange vazvifarira vachinge vari vanhu vanenge vachiubirirana vachizvida zvekare tinogona kuona kuti mwedzi mitatu mwedzi mina tinogona kunge tatove nechirongwa chediaspora vote. Chimwe chatingatarisa ndechekuti isusu boka rezimbabwe electoral commission rinova rinozonge zvichizonyoresa vanhu rinozowana here mukana wakafandira zvekare kana mitemo iyi ikange yatora nguva isati yachinge yaiswa. Saka chii chati kutarisa zvekare kuti zvinogona kunge mitemo wako kuti diaspora vote yako asi nguva zvekare inenge yadyanana kuti vekuzimbabwe electoral commission vakwanise kuita basa asi zvichatokurudzira zvekuti mutemo ngautange wavepo vanoita basa vozoita basa ravo.
Tinoonawo kuti pari zvino Zimbabwe Electoral Commission yakatovhara voters roll. Richazovhurwa here kuti vanhu vakwanisa kuzenge vachinyoresa richizovharwa zvakare pakuitwa sarudzo kana kuti kutovharwa iko kuzvatopera?
Aiwa voters roll ndofunga kana takaverenga zvakanaka mugwaro rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission rakavharwa musi wa30 May kuitira kuti pavachange vachiita chirongwa chedelimitation chekuganhura maconstituents nemawards vange vaine voters roll nemanhamba ari kuzikanwa nemunhu wese kare karamba kurita kuti manhamba dzaanoramba achikwira nekudzika achikwira nekudzika asi kana richinge rakabvaa kurova kuti rinenge riri manhamba inhamba iri panzvimbo imwe chete vanhu pari zvino vari kutorichita kuvhota kuzimbabwe electoral commission asi kungoti chirimadaiwaya asi kuzoiswa muvoters roll rinenge richizoshandiswa kudelimitation yemabaundaries ari kutaurwa nezvazvo. Saka mukana wekutorejista uipo panguva inei wakatovhurika vanoda kurejista kana kuchange pine macouncil by elections kana kuchange pine maconstituents by elections kana even election iri kuuyayo mukana wekurejista uchiripo ndofunga kuzovharwa kwaro rinotozovharwa taakutoenda mazuva mashoma takutarisana nesarudzo dza2023.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzesarudzo vari mushandi mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reelection resource center vasolomon bobus bunu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7. Sangano reFarming Early Warning Systems Network FuseNet rinoita tsvakurudzo nekubudisa magwaro anoratidza pamire nyika dzakasiyana maererano nenzara kana kuguta munyika. Rinoti Zimbabwe chero zvayo isati yatarisana nenzara yakanyanya zviri kuratidza kuti gohori rimunyika mwaka uno harikwani kupa nyika yese kudya kwakakwana. FuseNet inotiwo nzvimbo dziri mumaguta ndidzo dzakatarisana nenzara kudarika kumaruwa uye kudonha kwemari yemunyika pamberi pedhora rekuAmerica kuri kuwedzera mitengo yezvinhu zvese kusanganisira chibage, gorosi nemhando dzenyemba. Mukuru wesangano remubatanidzwa wevarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union Amai Maiwepi GT vataura neStudio 7 kuti tinzwe maonero avo.
Gore rineri mwaka wacho wanga wakatiomei, gohwo redu ndokuona rakaderera zvikuru tichitarisa mamakore ose, asi zvanyanya kukonzerwa nemamiriro ekunze asina kumira zvakasarukari. Kunyanya mwaka iwowo wapfuura uyu mvura haina kunyatsonaya zvakanaka. Payakatanga yakanonoka kuuya endeni payakazotionaya zuva rakabva razorova kwenguva yakatirebei mbeu zhinji dzichibva dzatsva. Mvura payakazouya mbeu zhinji dzakatsva asi vakaita mirawo wekumashure vachakuwa zviri nani asi vashoma varimi vane mirawo iwowo wekupedzisira. Varimi vane gohwo rakanaka ndoo varimi vanorima nekubiridzira asi tikatarisa vanokwanisa kudiridzira kwachona vashoma nokuti macommercial farmers ndo vazhinji vakarima nemadiridziro. Tikatarisa kudhura kunoita kuisa irrigation system mumafarms zvinoita kuti vazhinji vakoniwe nokuti kukwereteswa mari yachona kunenge kwaakunetsa nenyaya dzamainterest rates anenge akanyanya kukwirisa.
Ko, tiri kunzwa kuti dura renyika kuGMB uko hakuna chiriko, varimi havasi kuendesa here chibage?
pari kuti nitsei kuti tingafungire zvedu kuti chibage chiriko chakawanda asi gohwo rinenge shoma nemhaka yezuva iroro. Veri tikatarisawo zvekare mitengo yemari yatinobhadharwa varimi yechibage yakanzi 30%. Chibage witini soyabeans. Vakati 30% ndo yatinopuwa iri mari yekunze. Then 70% iri mari yemuno yatinoti maRTGs. Tikatarisa mari yachona ishoma zvikuru kunyanya tikati 75,000. Inonzi 30% iri mari yekunze. 30% I think iri kuita about $73 or $70. Then izhinji yachona ndo yaunozopiwa iri mari yemunonda. Kana wakuenda kumutenga vanotengesa zvinhu zvavo vanotengesa namaus dollars. Zini kana vakuti tikuda RTGS vanogona kukuchaja vone RTGS asi mari yacho yaunochajwa vanenge vakutarisa misika mutema voshandisa riti pamisika mutema kuti utenge zvinhu zvachona. Zvinozoita kuti zvibva zvadzura zvakanyanyisa zvokuti varimi vanobva vakoniwa kuti vatenge.
Nemamirira zvakaita iwaya, nyika ino ichagona here kuwana chikafu chinokwana mwaka uno?
Hurumende yakutendera kuti vanenge vaine matsamba akakwana vanokwanisa kuimpota chibage chichipinda muno. Ndikuona iko zvino matrucks ari kupinda akatakura chibage kubva kunze kwenyika. Saka vakatotanga kutounza chibage chichibva kunze kwenyika. Zvicharaita kutiwo zvive nani zvirerukire kuti vanhu vakwanise kuwana chibage munyika.
Ndopedzisira nekutsvagawo hangu kuti kugara nekugara zvii zvinenge zvichida kuti zviitwe kuti nyika irambe ichiwana kugohwo rakanaka revarimi pasaite kunzara idzi dzinozofungidzirwa kuti dzingangoitika idzi.
Chatinofanira kuita isusu muno muZimbabwe tingangoti hurumende inofanira kutibatsira kana angava makambani atinenge tichibatana nawo isusu savarimi vatibatsire kugadzirisa nyaya dzekuti dzemadiridziro nokuti ndo zviri kunyanya kukanganisa nekuvhiringidza varimi kana vachinge vapinda munda. Tikanga taita investi nyaya dzemvura zvinoitawo kuti tikwanise kurima tichikohwa zvakakwana andiwo yield yedu inokwirawo zvekare pamusana pekuti unenge uchibiridza panenge pachido mbeu iyoyo kudiridzwa kunyanya paya patinenge tawana dry spell inongoreba kunyanya inouya muna December kana January. Nguva yacho iyoyo mvura painenge yaenda vanenge vaine madiridziro vanokwanisa kudiridza kuti mbeu dzavo dzinyatsobuda zvakanaka.
Avo vange vari mukuru wesangano remubatanidzo wavo yevarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai Maiwe PGT vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano rinomirira vagari veguta reHarare reHarare Residence Trust rinoti rinotarisira kuti meya weguta iri vaJacob Mafume pamwe chete nemakanzura eguta vachatanga kuita basa nemazvo vachishandira vanhu veguta vakabatana. Mutungamiri weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti zvinofadza chose kuti dare redzimhosva rakatonga kuti vaJacob Mafume ndivo meya veguta. Izvo vanoti zvichabatsira vagari sezvo meya Mafume nemakanzuro vachitarisirwa kutanga kuita basa nemazvo.
Isusu sesangano revagari reHarare Residence Trust tinoona tongo wapiwa nedare reHigh Court uri mutongo unoenderera mberi kuedza kugadzirisa nyaya yekuti ndiani meya weguta reHarare. Saka nyaya yekuti Meya Jacob Mafume wanzi wanofanirwa kuendiwo meya nda wafanirwe kunge vachiramba vachisuspendwa zvinotibatsira kuti iko zvino kana tichitaura ne principal ye rule of law tinoziva kuti kana totaura nezva meya tirikutaura nezva councillor Jacob Mafume we ward 17 ku Mount Pleasant.
Saka vashumba munofunga kuti nyaya iyi yapera here?
Dambudziko guru ratinaro ngerekuti kana tisina mutemo we devolution yatingati any act of parliament inobata nyaya dze devolution sekutaurwa kwazvinoitwa ne constitution section 264. Tinoona minister we local government and public works wa July Moyo wachiramba wachida kushandisa Urban Councils Act nemimwe mitemo kuedza kuda kuramba wachitsikirira ma local authorities kwete Harare yoga asi ari 32 emumaguta ne 60 ekumaruwa. Zvinoratidza kuti kana tine centralization yemasimba kuti anonge ari pa national government chete, tinoona kuti ma local authorities edu haasununguki kuita zvisungo zvinosimudzira magariro ewanhu pasina kupindirwa ne national government. Saka tiri kuti isusu iko zvino tawana mutongo. Kana minister wakaenderera mberi vachiita zvavanenge vachiita vachida kukanganisa mashandiro ekanzuru kana kutadzisa wamafume kuita basa, zvinoreva kuti pakupiwa simba rekuti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare edzimhosva kunyangwe naiwo wamafume kundotaura kuti paita contempt of court, paita kupikisanwa kwemutemo wenyika, zvinoreva kuti isusu tinenge taakugonawo kana kutora nyaya iyi tichienda kumatare kuti paitwa contempt of court.
Sekuona kwenyu vashumba, munoona zvinhu zvichifamba zvakanaka here kubva pano tichienda mberi?
Wamafume ndiye meya, zvaari yemeya tarisiro yatinayo ngeyekuti achagona kucheya full council meeting uye makanzo committees achashanda pasina dambudziko. Dambudziko guru riripo ratinoona ngerekuti kana tisina mutemo we devolution ticharamba tichiona masimba a minister we local government achishandiswa. Zvinoreva kuti minister anogona kutaura kuti mutemo ndozviri muurban councils act, kuti kana munhu achinge achipiwa mhosva minister anogona kutaura zvisungo zvaanofunga, anove madirectives atinofunga kuti ari kunze kwemutemo nekuti constitution ngeya 2018 pari zvino tinotarisira kuti inofanirwa kunge yakupiwa upenyu. Saka high court ruling iri kutipa basis yekuti minister wakaenderera mberi nekuvhiringa basa reHarare wanenge wari in contempt of court. Saka chinhu chinotifadza sevagari kuti pane tsanangudzo iri kubva kune wemitemo kujudiciary yedu. Saka ngazviitike sekudaro tione kuti guta rafamba, wanhu wawana zvavanofanirwa kuwana.
Avo vange vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata hofisi yava July Moyo sezvo kwange kwadoka. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sai pa studio 7 vashamarari vose, ndakudai dzeni mazita mose tinokudai chaizvo nebasa ramunobata. Asi ndauyone neshoko rangu randida kupoa kuvana vehurungwe. Vana vehurungwe munonyadzisa muitiro wamunoita vana vehurungwe. Munotadza kutambira shanduko munyika. Vachamisa vakauya kuhurungwe kuzvipano uko. Makavadzingirira nematombo munonyadzisa vana vehurungwe. makundu ane vana vebhinga chaivo vane vebhinga vanotariswa vanonzi ndivo kubhinga kwakasara kumaruzevha kupasu asi makundu ane bhinga kutambira shanduko munyika munonyadza vanehungwe machinyadza zvisingaite vanodzidza yekusangana neshanduko hakone kuramba makasarira nguva dzese dzidza yekusangana neshanduko ndatenda hangu vachamisa musanete rambai muchifamba hurungwe iyo tinokutsigirai nokusingaperi jimi muchatisunungura muchatenda kuti nyika yedu ive nokugadzikana tatenda
ini ndinoitwa Stole ndiri pagweru apa ndinoda kutaurawo pamusoro pamoblessing wekusakatika nemashoko azopiwa navaponya achaya ekuti akatsakadzwa neboyfriend yake ko boyfriend kana iri boyfriend kana munhu apara mhosva saka nai boyfriend munhu achasungwa here hauti ndegwa kutsakadzisa chero girlfriend yako mutemo upi iwoyo aifa kungosungwa akabhati sozonzi achizi matongero enyika iye atosungwa saka zvinorevei zviri kuitika izvi aiwa ZANU-PF nemapurisa ngavarege kubatana ita zvisina maturo mabhusa ngaite basa rawo kwete kuda kuiswa muhapwa dzezanupf vachisiya vanhu achingorava munyika azvigume izvozvo atenda hangu
uyu munhu anonzi mugwadu uyu ini handonese kuti ane vana ii munhu iyeye andonese kuti ane vana dai ari mwana wake akanyangarika kudaro asingatauri mashoko anorwadza kudaro anorwadza kunzwa munzeve dzedu mugwadu uyu dai muri vamwe ka asambototaura zvake pastudio sevhipa nokuti anotaura mashoko anorwadza anotibata mwoyo chaiwo asingaiti handifungi kuti ane mwana munhu iyeye
vana mukoma junga nasekuru tanonoka wande vakasimba here ndine mubvunzo wangu muri kutaura na mukoma t ndimu muchubiki mubvunzo wangu wandinawo ndewokuti vamugwadi indi kushamisika ini navamugwadi nezvavari kushinga kutaura pamidhiya vana vese vezimbabwe nyika yese yakateerera handitika vamugwadi mashoko avari kubuda vachitaura pakapa anonyadzisa ende munhu uyu akatorwa pamberi pechita chevana vezimbabwe chakatarisa but vana vezimbabwe vanoda kuona kuti mapurisa anosevenza here kati haasi kusevenza but vamugwadi vari kumira nemapurisa vachiti munhu ngaarove zvake so ndo zvairehwa here navachivengwa kunzi tichavatswanya kunge inda kana zvii izvozvo tigare taziva ndo mubvunzo wangu zvangu inini Mr. T ndiri muno muchubiki
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muamerica vanhu vana vakapfurwa vakafa nezuro manheru mune chimwe chipatara chiri muguta retulsa mudunhu reoklahoma murume akapfura vanhu ava muchipatara ichi akange akapakata futi mbiri uye anonzi akazvipfura akafa zvichinzi ange ari murume wechitema ari pakati pemakore makumi matatu nemashanu nemakore makumi mana izvi zvinotevera kuurawa kwevanhu gumi muguta rebuffalo mudunhu renew york nekuurawa kwevana gumi nevapfumbamwe nevadzidzisi vavo vaviri mudunhu retexas svondo rapera sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inozivisa mari yokunyora bvunzo kana kuti examination fees dzichabhadharwa nevana vechikoro gore rino sangano reelection resource center rinoti hapana chinokonesa zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvivhote zviri kwazvinogara kana hurumende ichida Farming Early Warning Systems Network inoyambira kuti Zimbabwe inogona kupererwa nezvekudya gore rino. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.